ndinangu kunengoshe musikanazvo nekuti kana takatarisa bato rezanupf maallegiances nemaalliances bato racho anochinja vanhu vachimbotukana asi vachidzokera nazvo kuti handina kunyanyisa kushamisika nazvo. Chandatinge ndichifunga kuti zvino izvozvo zvinoreverei kune vamwe veg40 vakaita savana profesa Moyo, vana Patrick Shuwao nevamwe vakanga vatobuda kunze kwenyika, kuti zvinorevawo kuti navo vachadzoka here mubato.
Pane mukana here wekuti vanogona kudzorwa?
Tisingazvizive nekuti matauriro aita vamugabe pamwe chete namai Mugabe, matauriro pamwe chete vanhu vanga vari kuchema, asi mai Mugabe vataura ivo vachiti kwanzi tanga tiri vanhu vainwa mukaka pamwe chete. Saka tivo zvese zvatakanyorerana pasi nehurumende maauthority zvese vari kutiitira, hapana chatingashore. Mashoko akasiyana chaizvo nemashoko avakataura the day before the election, musi wa30 July, vachiti ivowo vakanga vasati vapuwa kana kobiri zvayo pamari yavanga vakavimbiswa. Saka pamwe zvinorakidza kuti zvinhu zvachinja kubva pamaelections kusvika nasi uno, kana kungotiwo vaita chivanhu chekuti asirwa munochema mese.
Vamwewo vari kuchema chema kuti ivo mai Mugabe vanga vachiti vamunangagwa vakatosimudza ndege kuti vatakure mai Mugabe vachiuya kuZimbabwe, vachiti Zimbabwe neurombo hwainawo inogona kunge isingakwanisi zvinhu zvakadai. Munoonawo sei?
Ipapo vanhu vari kutaura chokwadi. Izvozvo ndizvo zvataurwa namai Mugabe, vati ivo ndege yavakatakurwa navo yange iri nyowani, vati ivo ndo vakatova munhu wekutanga kukwira mundege iyoyo, vachiti hanzi nekuti vakanga vabva kuitwa operation saka vakanga vasingakwanisi kufamba. Asi nyange munhu abva kuitwa operation vaigona kana kufly business class chaiyo, zvinhu zvanga zviri possible. Saka zvinongorakidzawo kuti mafinancial priorities kana kuti mapriorities enyika anongoenderana nekuti urani. Ndo maonero andazviita kuti kana vakachatirwa ndege itsva panogona kunge pakabuda mari yakawanda ipapo, asi vaigona kungouyawo nebusiness class vachingoitwawo ferriage nemota. Saka tichanzwa kuti ivo vamunangagwa vanoti chii, asi zvinorakidza izvo kuti mafinancial priorities ipapo haana kunyatsomira zvakanaka.
Takanzwa vamunangagwa vachitaura nevamwe vatori venhau vekubritain uko vachiti painge paine urongwa hwekuti vatore mapurazi mamwe ane mhuri yavamugabe vachiti akawandisa. Zviri kunziwo nevamwe vezvematongerwo enyika ndo zvinenge zvopa kuti mhuri yekwamugabe iti inotambira vamunangagwa nekuti vari kutya kutorerwa zvinhu zvavo. Munoona senyaya?
Ipapo nini ndakashamisika ndichizvinzwa, nekuti chimwe chekutonga chatinoona ndechekuti pane mapurazi mazhinji akangogara asiri kushandiswa, zvekuti dai vamunangagwa vasiri kuita play politics neland, mafungiro angu angari kuti vaigona kutanga nemafarms asiri kushandiswa. Asi izvo zvakangokoshewo kuti mukutonga kwavo kwezanupf vazhinji vavo vane mafarms anodarikidza maviri kana matatu. Saka zvinhu zvinofanirwa kuitwa audit izvozvo, asi kutangisisa nemafarms asiri kushandiswa. Naivo vamunangagwa pachavo kana vane mafarma anodarika rimwe chete vanofanirwawo kunge vachidzosera, nekuti pavari vese vanhu vezanupf hapana vachingati akapise mari kuhurumende yekutenga famu.
Tiri kuona kuti ivo navamunangagwa mhuri yavamugabe navamunangagwa vanenge vari kuti hapasina ropa rakaipa, asi nekune rimwe rutivi vamwe vakarwa hondo ava vari kuchema chemawo kuti aiwa vamugabe havafaniri kubatwa sekacheche. Munoona sei nyaya iyoyi mubato rezanupf?
Vanhu vakarwa hondo vari kuzvimirira vachiti vari kutsvaira mawovet. I think on one hand chinhu chisingafaniri kuitwa nevanhu whether vezanupf kana kuti vebato reopposition kukanganwa kuti mawovets vane chiremerera chavanacho, vanhu vakabata basa rakaoma rekuunza kuzvitonga kuzere. Asi chimwewo zvekare ndechekuti iwawo mawovets mamwe chetewo ndo aikurudzira vamugabe makore esaya. Saka zvakakosha kuti ivo sebato pamwe chete nevakuru vavo vagare pasi vanyatsofungisisa kuti narrative yehistory yavari kuda chaiyo ndeipi, nekuti kuti vati kuvanhu vamugabe hapana chavakaita mukurwa hondo zvinhu zvisingatambiriki izvozvo.